Sezva munoziva isu vamwe mabiro atikazoita kuZimbabwe tanga singasakwanisiwo kushanda segweta rinomirira kodzero dzevanhu apo pakashaika client yangu itaidza mara nanhasi achirongoshaika but kuno ku zvazvakanakira ndezvekuti mutemo wekuno unoshanda and hurumende inombozama kuona kuti kodzero dzemunhu wese ungave uchibva kune imwe nyika kana kuti ungave uri munhu wemuno dzinooneka.
Asika imo munova masiye tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kodzero dzinoshorwa.
Tinoziva hedu kuti pane zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazopokana nedzimo nzira dzinozoita mapurisa emuno maAmerica eku ita tingati rusarura ganda muno maAmerica nyaya yeganda revanhu vatema ichiri nyaya ichigurwirwa nevanhu vechitema and tinoonawo zvekare kuti mapurisa achiri kudawo training yatingati yema human rights kuona kuti nyaya dzakaita sedze profiling kana ari munhu mutema kana kuti nyaya dzakaita sedze kuchikora kwemutemo kuve kuri kwokuti kana munhu achikora mutemo zvive zvinhu zvinoinzaniswa. Tinoziva kuti pane nyaya dzana Floyd nedzimwewo dzirikungobuda mumatare edzimhosva dzinoenderana nenyaya dzeganda but chakazosiyana nechekuZimbabwe ndechekuti kana izvi zvakadai so zvaitika mapurisa anosunga vanhu ava and vanopuwa mukana wavo wekumira mumatare edzimhosva. Izvi zvinova zvisingaitiki kuZimbabwe zvokuti nangwe kana munhu aurawa sezvatakaona paweekend yapfuura ya kusungwa nekuendeswa kwavo kukoti kunonetsa kuita senge kuda hurumende haizi siriasi nokuona kuti kodzero dzevanhu dzaonekwa dzichisimbiswa.
Saka imo muno muAmerica muri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nenzira ipi?
Izvi siri rebasa rangu iri. Ndinobatsira vanhu vakawanda maZimbabwenzi kunoku vanenge vachidawo kuziva nezvemutemo kana kuti zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe nenyaya dzemutemo. Ndinobatsirawo zvekare as a consultant kune maZimbabwenzi anenge ari muno muTexas nemuno muAmerica vanenge vachida kuzivawo zvekare nyaya dzeimmigration. Ndiri member yesangano rinonzi Effective African Court riri based kuTanzania. Iro rinoona nezvekoti yeAfrican Human Rights Court kuti ive iri sangano rinoshanda zvakanaka. Ndinoshandawo zvekare nevechidiki vanonzi YALI in short, Young African Leaders Initiative. Vanoita mabasa akasiyana-siyana anopfurikidza kubatsira vakadzi nevana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Iko zvino ndiri kushanda neamwe maAfricans vanova vari based kuKenya, vamwe vari based kuNigeria, vamwe vari based kuUganda nevari kuSouth Africa. Ndine sangano uyezve rinonzi All Hands on Justice rinoona richiongorora nyaya dzekuchikorwa kwekodzero muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica, tichinyorawo tichipokana nezvinenge zvichiitwa nehurumende dzinenge dzichitsigirira dzichidzvinyirira vanhu kuti vasave nekodzero dzavo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Chandingasiyire vanhu veZimbabwe vakateerera pane ino nguva ndechekuti ngavarambe vachisimbisa kodzero dzavo ndekumeka sure kuti vashandisa kodzero dzavo dzavanadzo iko zvino. Raiko zvino tinoziva kuti tiri kupinda mumaelections a 2023, vanhu vanofanirwa kubuda nomuwandu hwavo vachinoregista kuvhota and vachivhotera makandidheti avanonzwa kuda kuti vaise pachigaro. Ikodzero yavo yekuti vakasaita izvozvo ikodzero iyo ivanoiitirwa sarudzo iyo nevamwe vanhu. Saka pari zvino ndiri kusimbisa vanhu vedu vari kuZimbabwe kuti varambe vakasimba and hapana chisingaperi. Kungava kutsikirirwa kwekodzero, kungave kutambura kwokushaya kana chikafu, zvunhu zvinopfuura, asi isusu sevana veZimbabwe tisu tega tinokwanisa kuzvipedza.